Izvi zvabuda pamusangano wapindwa nevamiriri vedzimwe nyika, masangano anobatsira pasi rose kusanganisira United Nations. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vavimbisa kuti hurumende ichatanga kuripa varimi vayakatorera minda zvisiri pamutemo gore rino risati rapera, uye kuti hurumende ichange ichiita izvi gore rega rega kusvika yapedza kubhadhara muripo unosvika zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica, kana kuti 196 million.
We've been going through a verification process. That process is now producing credible results. We know who they are, who they are not, and so forth. These claimants, so be able to begin the compensation process. I mean, this is a multi-year program. It's not a one-off. So next year, the following year, again, we're able to continue with the compensation process until all the liabilities are clear.
Varimi vanofanira kuripa vakaita sei uye tingada mari yakawanda sei, zvino tava kuziva. Chirongwa ichi hachisi chegore rino chete, asi kuti chicharamba chiripo kusvika tapedza kubhadhara muripo uyu.
Muumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAyodele Odusola vatiwo kana hurumende yeZimbabwe ikazadzikisa mashoko ayo, zvichavhura mikana yakawanda yekuti vanoda kusima mari dzavo muZimbabwe vauye vakawanda.
It will show the world and the external development community that Zimbabwe is committed to his promise. The promise of paying this so that it allows foreign investment to flow into Zimbabwe. That is the real objective. We're after that so that we'll be able to use it to promote the integration of Zimbabwe into the global economy. And if it is done, it's going to be the beginning of many things to come to this country.
Zvicharatidza pasi rese kuti Zimbabwe nyika yakavimbika, uyewo zvichaita kuti vemabhizimusi akasiyana-siyana vafarire kuuya kuZimbabwe. Izvi zvichaita kuti masuwo ekubudirira kweZimbabwe akawanda azaruke.
Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaJost von Ketchman vatiwo pane zvakawanda zvichiri kuda kutanga zvagadziriswa, zvinosanganisira kuti hurumende inga ichidzika mutemo waichatevedza nemazvo, uyewo kuti varimi vacho vakabvutirwa mapurazi avo zvisiri pamutemo vange vachipuwa mukana wakazara mukugadzirisa nyaya iyi.
It will require more discussion. I have understood as well that working groups will now elaborate the law, and in that process I think it is important to have a law which is then at some point, probably in a year or 2 years time, an exit which satisfies all the requirements the government wants, the farmer wants, and which provides for a very good solution.
Vanhu vevatiwo hurumende ichabhadharawo zvekare varimi vechichena vakange vasiri pachibvumirano cheBIPA mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu emadhora ekuamerica, kana kuti $3.5 million gore rino risati rapera. Mari iyi ichange ichibhadharwa pashoma nepashoma kudzamara mari inodarika mazana matatu nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuamerica. Mari iyi yakanangana nekubhadhara varimi vanodarika mazana mana nemakumi mana nemumwe chete, kana kuti 441 claims. Zimbabwe yakatanga kubvuta mapurazi evachena muna 2000 ichiti inoda kupa vanhu vatema mapurazi pasi pechirongwa chekuvandudza mapurazi, izvo zvakasiya varimi vachena vanodarika zviuru zvina vasisina mapurazi. Varimi vekunze vakatorerwa minda zvisiri pamutemo pasi pechirongwa chainge chakachengetedzwa nechibvumirano cheBIPA, vakawanda vacho vanobva kuNetherlands, Switzerland nekuGerman, uye vainge vasainirana zvibvumirano neZimbabwe gore ra2000 risati rasvika, apo pakazotanga hondo yeminda. Zimbabwe inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuamerica kuti ibhadhare varimi vose vakabvutirwa mapurazi avo. Nyaya iyi yakapinda mumatare akawanda kusanganisira SADC Tribunal, iyo yakati Zimbabwe inofanirwa kuripa vachena ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.